maonero anosiyana vanogona kukomplaina kuti kubatana hakuna hamene kuti vanobva kumutunhu upi muno muzimbabwe tinofanira kuziva kuti chakakonzeresa kuti kuve neunity ndechii uyezve zvinorevei ndingada kudzorera vateereri kumashure Unity Day izuva rakaumbwa namapato maviri amanationalist ZAPU nezano ZAPU ichitungamirirwa navangomo vatinoti Father Zimbabwe ikuwo zano ichitungamirirwa nathe late president vamugabe hakuna unity kana mupatanidzwa wakaita sauyoyo pangapufura munhu nhasi achiti hakuna unity Unity yanenge achireva inenge iri ipi iri yei ichirevei
Dr. Zembe tiri kuona kuti nhasi nyika iri kucherechedza zuva rekubatana reunity day asi vamwe vachichema kuti yanguwe zuva rezororo kubatana munyika hakuna munoti pamwe chete nemashoko ataurwa navachirumanzwa
ichokwadi kuti pangova kucherechedza zuva rakadomwa kuita vanhu vavanotikarira vekungozorora nekuti vataura vachirumanzi pachena kuti mubatanidzo wakaitwa namapoka maviri ezvebatiridzo yenyika zano nezapo makore makumi matatu namashanu apfuura nekuti ndo dzakadzakushana tirwisana saka mapatiwo akabatana ndokuita one pave imponasi saka kubatana kwacho kungagovako kwavanhu vezimbabwe tapiipapa mapoka akapfekana akaita rimwe vaona kuti zvavanga vachitita zvaasii nehunhu kwavanhu vezimbabwe nekuti vanhu vezimbabwe vakabatanidzwa norudzi rwechitema vakabatanidzwa nekuwanirana vakabatanidzwa nemitupo saka zvakagara zviri matiri kubatana kwacho ikoko ava vakanga vachirwisana vaitoita zvisine tsika yorudzi rwezimbabwe vaitenge vapinhana vachiovayana vachiovaisa vanhu zvisiri izvi vakuda mutsika dzokubatana dzechigaro chapo chevanhu vemuzimbabwe
vachirumadzi pindirai tinzi
ndinofunga Dr. Zemba mhene kuti unity yavanotaura ndeipi kana kuti inombonzi holiday iye zvino musi wa25 December izororo rinonzi Christmas Day zvinoreve here kuti mazimbabwenzi ese makristu muno munyika handizvo asi ruzhinji runonzi ava ndo vanoenda kuchechi muzimbabwe saka zvakakodzera kuti tive nezuva iroro tine zuva rinonzi boxing day zvinomborevei kumazimbabwe saka hatidi kupidigura chunhu chakanaka kuda kutesiwa maself agendas saka kana tikazova nemunhu kutanze kwai avanga vari mapato maviri akabatana orait kwamwe mapato aivako ndo api
regai ndidzokere kuna Dr. Zembe tiri kuona izvino izvi munyika mune mapato ari kupikisa anosanganisira renyu imi vazembe tingatarisira here kuti paitwe imwe unity day yekubatanidza mapato iwayo
zvakatiitika zvikapera ndezvemapoka maviri wavaavo karimwe saka zviro kwazvo ndezvekuti munyika mune besano zviro kwazvo ndezvekuti munyika mune chamutaranhara vona zviri kuitwa vatobiskala vana mhosva yavamhesa saka vachirumatizo vari kutaura kuti tinofanira kuti tiite kubatana kubatana hapana kubatana kuri ikono kuda zano pf ine vandiyo akabata matomo otuurwe nenyika ndiyo iri kuvenga vamwe ichiponda vamwe ichitotiko zvino taakuzoponda
vachirumhanzu
vazimba vaka mavabvunza mubvunzo kwavo asi vanongobata bata apo napapo vachinzenga mubvunzo wambavabvunza chiriko ndechekuti havagoni kuanza mubvunzo iyi nekuti vanoziva kuti pato ravo chero kwatsvuka chero zuva rikabuda nokumaudza nyemba pati yavo haimbofi yakahwina muno vakanguri vatiraya vachatiraya well munhu ane shungu asi shungu dzacho hadzisi dzakabudira ichocho vanoziva muhwande paromwoyo wavo mahoriday haitiwi maviri matatu nenyaya yekuti kwazoita rimwe bato rezvematongerwo enyika saka mubvunzo wenyu wokuti kuchazova neimwe unity day izvi because kwazova nerimwe bato rato hakusisina ende mazimbabwenzi havachadzokeri kumashure
Dr. Zembe pane vari kutaura kuti unity iri kutaurwa yezapu nezanu Zapu yakati yakabuda muuniti imomo.
Haina kungobuda chete. Iyo kutipata buda icho kwa kuti rafisi imomo zano PF. Nekutako kuti kumbaja mbao uyu wakadhali ya nwapasi na wango mwona wa mkabi. Shini wango mwona wa mkabi achichiri panika. Chaka chakati opera.